vati zvirongwa izvi zvaita kuti nyika iite goro rakawandisa uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira. Vati kubudirira kwecommand agriculture kwakaita kuti ivandudzwe kusanganisira zvirimwa zvakaita segorosi, zvipfuyo zvakaita semombe pamwe nehove. Vati zvirongwa izvi hazvisi zvematongerwo enyika sezvinotaurwa nemapato anopikisa munyika, uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira.
Zvirongwa izvi hazvinei nesarudzo, asi kuti zvirongwa zvinotsigirwa nehurumende senzira yekuona kuti nyika yawana chikafu chakakwana.
Vamunangagwa vati hurumende yavo inotsigira Harare Agricultural Show pamwe nezvirongwa zvayo zvakaita semusangano wayakaita svondo rino wevarimi nemabhizimisi. Vati mashow emamwe matunhu munyika yose anofanira kudzidza kubva kuHarare Agricultural Show, uyewo vati vachakurudzira hurumende dzematunhu dzichaumbwa pasi pehurumende yavo kuti dzikoshese zvirongwa zvevarimi. Vamunangagwa vakurudzirawo makambani akazvimirira kuti atsigire mabasa ekurima kuitira kuti nyika ikwanise kutengesa zvirimwa zvayo kunze sezvayaita kare. Mukuru weZimbabwe Agricultural Society, varongi veHarare Agricultural Show Vangoni Kudenga vati chirongwa chavo chakabudirira zvikuru gore rino, uye uwandu hwevairatidzira zvirimwa hwakakwira nezvikamu 14 kubva muzana kana zvichienzaniswa negore rapfuura. Vatiwo ivo nekomiti yavo vari kuziya pfungwa dzakapiwa nevamwe kuti Harare Agricultural Show isandurwe kuve National Agricultural Show sezvo ichipindwa nevarimi nemakambani kubva mumatunhu ese munyika. Mutungamiriri weGrain Millers Association GMA vatafadzwa musarara vaudza Studio 7 kuti makambani ari musangano ravo ave kutotsigira varimi nechakare.
Saka isu seindustry tiri kumira nevarimi sezvatanga tichiitabwa makore apfuura, uyezve tine zvirongwa zvatoda kuita mugore ra2019 pamusoro pekurimwa kwegorosi, chibage, soyabini nesunflower. Saka tauya pano zvepa rutsigiro kushow ino, uyezve zvakare kupowo kwatinapo kune avo vahwina munyaya dzelivestock farming.
Pashow yegore rino GMA ndiyo yapa mubayiro wezviuru zviviri nemazana 500 emadhora kukambani yeGushungo Dairy iyo yatora mubayiro wokutanga pachikamu chevarimi vanochengeta mombe. Zim Parks and Wildlife Management Authority yatora mubayiro wokuita basa rayo zvakanaka. Mukuru wekambani vaFulton Mangwanya vaudza Studio 7 kuti vasara chose nekukunda kwavaita.
Zvakadai hazvibudi kana kuri wani. Saka ndinoda kubvisa management yangu yese nemawechagari angaaaishanda pamaaaaa tora yekuprepare fortwo limited aso getting yedu zviri kuita kuti zvinhu zvakadai zvibudirire, ende tinobhilisa kuti zvazviri kunzi Zimbabwe open for business zvesewo nezimpact yacho is also open for business, ende tiritarisira zvakawanda makore ari kuteka.
Kambani yeSeedco ndiyo yawana mubayiro wokutanga pamakambani ese yairatidzira gore rino. Kwozotiwo Zimbabwe Broadcasting Corporation ndiyo yawana mubayiro pamakambani ese ezvenhau akapinda pashow yegore rino. Varimi vahwina mubayiro inosanganisira dzimotokari, mari nematarakita. Show iyi yakatanga nemuvhuro ichapera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.